Voice of America.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gumiguru 28, 2020. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Vatongi vematarezi mhosva nhasi vanyorera mutungamiri wenyika tsamba vachigunun'una nekupindira kwavanoti kuri kuitwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice Luke Malaba mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Vachuchisi vanoti vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu kana kuti 8,315. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana maviri nemakumi mana nevaviri sezvo pasina munhu akafa nezuro. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiderera mune mamwe matunhu. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta reBulawayo, umo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira. Bazi rezveutano rinoti mumavhiki maviri apfuura munyika yose mafa vanhu gumi nevaviri, uye pavanhu ava vapfumbamwe vari muBulawayo. Panguva imwe cheteyo vanhu mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakabatwa nechirwere ichi munyika, uye zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vacho vari muBulawayo zvakare. Pavanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vari kurwara nechirwere ichi pari zvino, zana negumi nepfumbamwe vari muBulawayo. Asi muHarare semuenzaniso mune vanhu makumi mashanu nevasere vari kurwara. KumaShonaland East kune munhu mumwe chete, maShonaland Central vaviri, uye maSvingo vatatu, zvimwe chetezvo nemateBelerland South. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisati tawana mhinduro kumukuru anotungamira kurwiswa kweCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva. Avo vasati vapindura mubvunzo wedu watakavatumira nezvenyaya yekuwedzera kwechirwere ichi kuBulawayo. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakadai muBulawayo? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanova nhengo yeMDC Alliance.
Pane zvinhu zvakati kuti zvogona zvichiitika kuBulawayo. Chokutanga ndechekuti kurelaxwa kwakaitwa maconditions edu elockdown kugona kunge kwakaita kuti vanhu vachitandavara varelaxe umwoyo yavo, varelaxe mamezures atakagara taisa panzvimbo yokudzivirira COVID-19 akafana nogeza maoko, kumaintaina social distance, kupfeka mamaski, kusamhorosana nemaoko, kusambundirana mbundirana, kusaungana pamagungano makuru nezvimwe zvakadero. Kana guta reBulawayo richinge rangorelaxa mamezures iwayo, panogona kuita dambudziko.
Pane mienzaniso here yekuti muri kuona sekuti vanhu varivara?
Tiri kuona mahigh density suburb mazhinji, kwete kuBulawayo kwega. vanhu havapfeki mamaski, vanhu vanongoungana misika yavhura. Utsanana huya hwecovid-19 prevention hwatati nahwo huri kudzikira, rogona kunge riri dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti izvo mabhodha edu vanhu vanenge vava kupinda vakawanda. Imwe iri kunzi local transmission inogona kunge isiri local transmission.
Munoorerera pachiremba munganyatsotsanangura here?
Vanhu vari kupinda nepamabhodha, vanhu vari kujamba mabhodha vachipinda vachiyambuka nemurwizi, vanhu ivo kana vaira vasvika muguta hauchagona kuvaseparata kubva kuvanhu vagara vari muguta. Saka akazadza umwe munhu anga ari muguta hamugona kuziva kuti akazadza nemunhu akajamba bhodha. Idambudziko ratogona kunge tinaro, nokuti South Africa neBurundi zviri pedyo napedyo sitereke. Chechitatu ndechekuti izvo kutesta chaiko chaiko kwatinoita, hurumende ida haisi kutesta zvakakwana, uyezve haisi kutesta zvakaenzanaenzana mumaguta ese nemumaprovhinsi ese.
Izvi zvinorevei tichitarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chaona kuti zvichida muBurundi vakawedzera kutesta kwavanoita, vanogona kutanga kubata makesi akawanda. Hazvirevi kuti makesi achinja, asi kungoti vakuabata. Ndo iyeye yatinoti case demic iyai, tichienzanisa nokuipatsanura kubva kuepidemic. Teta kubata makesi akawanda nokuti izvo tiri kutesta vanhu zvakawanda. Hatigoni kuenzanisa vanhu vari kutesta vakaita sevekuBurundi nokuHarare, tichienzanisa manhamba avo nevanhu vasiri kutesta zvachose vakaita sevekuMidlands. Hakuna zviri kuitika zvokutesta.
Kochi chiri kupa kuti vanhu vasavhenekwe?
Hurumende haina matest kits. Vanhu vese vari kutestwa kuno kwakaita sekuna naMidlands, vanhu vanotoenda kumaprivate vachinobhadhara ma$60 kuti atestiwe. Zviri kuremera vanhu. Dei hurumende yakwanisa kutesta vanhu zvakaenzana nyika yose, taigona kuzoenzanisa mafiga edu toti uku kuri kuwanda vanhu. But pari zvino hapana kuenzana kwemafiga.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kuKwekwe. Chirongwa chegore rino cheHarare Agricultural Show chatanga nhasi zvisina mutsindo unosiitika uye pasina zvimwe zvirongwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Chirongwa ichi chinoitwa kupera kwanyamavhuvhu gore rega rega, asi gore rino chakatadza kuitwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Sachigaro veZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuita chirongwa ichi panguva ino, sezvo hurumende yave kupota ichirerutsa mitemo yekudzivirira COVID-19.
Asi nekurerutsirwa kwemitemo tikazoona kuti aiwa, zvinhu zvinokodzera kuti tinge tichiita show iyi, nokuti show inobatsira varimi mukugadzirira mwaka unenge uchitevera. Saka tinge tichiti isusu panoitwa show varimi vanouya voonawo zviri kuitwa, vodzidziswa, voona makambani ari kuvabatsira nezvekushandisa muminda mavo nemumapurazi kana kuti kumamisha. Wadaro murimi aakudzoka kumba kana kuti aatone pfungwa yekuti iyo ndagadzira kuchienda kumunda, ndaakuenda kumunda.
Motikari dzese dzange dzichipinda munhandare dzange dzichipfapfaidzwa nemishonga yekudzivirira COVID-19, uye makambani ari kuratidzira ari kusungirwa kuve nemishonga inouraya utachiwana wecoronavirus. VaCraig vatiwo gore rino hapana kuratidzira kwemombe nekuda kwechirwere chetungundu, uyewo vatiwewo zvimwe zvinofarirwa nevechidiki zvakaita semafireworks zvichange zvisipo.
Muchiona imimi kuti zviya zvinoingwa zvichiingwa nevana zvekupendwa kana kunyorwa kumeso, zvinenge kusina zvekuchovha mabhasikoro kana kuti midhudhudhu nemahachi kana luna park kunenge kusina, chero nemafireworks kunenge kusina. Bhozi, hatisi kuda kuti tiite zvinhu zviya zvinokokorodza vanhu vakawanda kuti wauye. Zvekuti isusu vanhu vanofanira kuya kushow vanenge vari vanhu vebhizinesi nevana vari kudawo career guidance.
Mumwe murimi ange achiratidzira zvirimwa zvake amai revaikatsuro vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakaderera paHarare Show gore rino.
Ndiri murimi, ndabvawo kwamutoko ndichiya kushow kwaAgricultural Show. Ndanga ndichiexpekta kuonawo zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka samakore ose, but zvinhu zvacho hazvisinyatsoita, zvingori lolo. Pamwe ndonyaya yecovid, vari kuzama zvavo kudzivirira zvecovid pachinhu zvacho zvakangoneta.
Show iyi ichabvurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana, uye ichapera nemusi wemugovera. Mune imwewo nyaya, nhengo dzeparamende dzinosanganisira mumiriri weGweru Urban vaBrian Duwe, mumiriri weNorton vaTemba Muliswa, pamwe nemumiriri weZengeza West Job Scallam vaudza gurukota rezvemutemo vaZiambi Ziambi kuti havasi kufara nenyaya yekupindira kunonzi kuri kuita mutongi mukuru wematare Justice Luke Malava pamatongerwo enyaya mumatare edzimhosva, asi vaZiambi Ziambi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vati vanoda humbo hwekuti izvi zviri kuitika vasati vataura nezvazvo. Vatiwo basa ravo harisi rekuudza vatongi zvekuita, asi kuti chavo kupa gwara chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatongi vematare edzimhosva nhasi vanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba yenyunyuto vachiti mukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice Luke Malaba vari kupindira mumafambisirwo anoitwa nyaya dzematare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tsamba yanyorerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatongi vematare yerimoko yeStudio 7 inoti vatongi vazhinji vave kutya kupa mitongo yavo vakasununguka, sezvo mukuru wevatongi munyika vaLuke Malava vari kupindira mumafambisiro avanoita basa ravo. Vatiwo havasi kufara kuti vaMalava vari kupindirawo mukuturwa kwemitongo nemamagistrate kuburikidza nehofisi yemukuru wemamagistrate kana kuti Chief Magistrate vamunamato Mutevedzi. Vatongi ava vatiwo havasi kufara nekuti vaMalava vari kugarawo panotongwa nyaya mudare reConstitutional Court dzinenge dzakwidzwa kudare iri. Kunyange hazvo vakambove nechekuita nenyaya idzi mumatare epazasi, vatongi ava vatiwo mari dzavo dzemihoro dzave shoma zvikuru zvokuti vaive kutodari kwamari dzavanotambira nemagweta achangotanga basa, zvavati zvinoita kuti vashoreke uye basa ravo risafambe zvakanaka. Tsamba iyi inouya apo mumwe mutongi wedare pamusoro amai Erika Ndewere vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka. Amai Ndewere vakamboisa mapepa kudare vachitva Malava vari kupindira mafambisirwo enyaya mumatare, asi vakazobvisa mapepa aya kudare. Mumapepa aya amai Ndewere vakati vaMalava vakanga vachivaudza kuti vature mutongo wekuroverera vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira pamwe navaJob Scala panyaya dzaive mumatare. Hatina kukwanisa kutaura navaMalava kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori musangano reJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati tivatumire mibvunzo, asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vaMasiye Moyo vanga vasati vatipawo pfungwa dzavo pataenda pamhepo, asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvataurwa nevatongi mutsamba yavo zvave nengu vazvichiitika.
Handioni pane chiri kutishamisa netsamba yanyorwa iyi nevatongi, nekuti isu semagweta tagara tichiziva kwenguva yakareba chaizvo kuti kune chirwere chapinda mumatare medumu chekuti vatongi vanenge vachiudzirwa zvekuita. Izvi zvinhu zvagara zviri kuitika even nyangwe nemazuva emushakabvu Chief Justice Godfrey Chidya usiku. Saka inyaya inosuwisa chaizvo, asi inyaya yagara iri kutozikana chaizvo within the legal profession. Saka apa tinofarawo chaizvo kuti majaji vazofunga kuti vabude pachena kuti munhu wese nenyika yese nyika yese izive kuti ndo zviri kuita izvi, zvinhu zvese zvibude pajekere.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kutinzwe kuti matanho api achatorwa navaMnangagwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi nasi vati vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya avo vakabatwa vachida kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanga vari muchuchisi nhasi vagarudzo ziya dhuma vati muzvare Rushwaya vanofanira kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, sezvo achiti humbo hwavave nahwo hunoratidza kuti nyaya iyi haisi diki sezvavaifunga. Vaziya dhuma vati zvakaitika panhandare yeRobert Mugabe International Airport pakabatwa muzvare Rushwaya zvinoratidza kuti nyaya iyi ine vanhu vakawanda mukati vanosanganisira vasori, vachiti michina inoona zvinenge zvichiitika kana kuti maCCTV akadzimwa muzvare Rushwaya pavakange voda kubuda munyika uye zvakatora maminitsi mana chete kuti muzvare rushwa yavapedze kuita zvose zvinodiwa kuti munhu abude munyika panhandere yendege iyi. Asi gweta ravo vatapson dzvetero vati zviri kunze kwemutema kuti hurumende ichinje mafungiro ayo mudare panyaya iyi isina kupa zvikonzero zvokuti sei yakanga yabvuma kuti muzvare rushwa yavapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvakataurwa nemutongi wedare nezuro. Mutongi wedare Vangoni Nduna vati vachatora mutongo wavo nechishanu panyaya iyi zvaitika mudare zvatsinirwa navadzvetero.
Patapinda mudare vanhu vanomirira hurumende vataurira dare kuti vanga vaine chikumbiro chekuti vabvumidzwe kuti vachiramba bail va withdraw consent yavanga vakapa because vanga vakambotaura kudare kuti vari kutendera nazvo kuti musungwa apiwe bail.
Onya yanga iri mumatare kutongwa kwavatenda ibiti vanhu vemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance neimwe nhengo yebato iri valove more chinoputsa kwatanga nhasi. Vabiti navachinoputsa vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya zvichibva pakunetsana kwavakaita nemapurisa pamahofisi eMDC paMorgan Tsvangirai House mwedzi mishoma yadarika pavaida kupinda pamahofisi aya ayo akanga atorwa nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare Tokoza ani kupe. Imwe onyaya yanga iri mumatare ndeyevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela Mupoko iyo yanzwikwa vatori venhau pamwe neveruzhinji vasingabvumidzwe mudare. VaMupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pavanonzi vakaburitsa vamwe vakuru vakuru vekambani yezinara muchitokisi ivo vachiri pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations rabatana nepasi rose mukushoropodza zvakadzama kurwiswa kune utsinye kwakaitwa chikoro chakazvimirira kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweCameroon. Vadzidzi vatanhatu vakafa muchiitiko ichi nemusi wemugovera uye vamwe vadzidzi gumi nevatatu vakakuvara. Hapana chikwata chatichabuda pachena chichiti ndicho chakarwisa chikoro cheMother Francisca International Bilingual Academy mudunhu reKumba. Vanhu vanosvika mazana mashanu vakaungana muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania nezuro manheru mushure mekunge mumwe murume wechitema vaWalter Wallace vapfurwa nemapurisa muchiitiko chiri kuonekwa pavhidhiyo. Gweta remhuri yavaWallace rinoti vabereki vake vainge vadaidza ambulance kuitira kuti abatsirwe sezvo aine chirwere chepfungwa kwete zvakazoitika zvekupindira kwemapurisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvine mvumo yekuvhota musarudzo dzegore rino zviri kurudzira vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanokwanisa kuvhota kuti vabude neuwandu hwavo musi wa3 mbudzi vachinovhotera mutungamiri wavari kuda. Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Tafadzwa Matinenga avanotsigira bato reDemocratic Party uye vachange vachivhota musarudzo dzegore rino.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyo ndibata-bata inyaya yeimmigration. Magaruro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. And process iyoyo yekuti tiwane mapepa ine zvinhu zvakawanda zvekuti masteps akawanda inotitadzisa kuti tete get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Kuti isoso tizoti tinoshanda kuzvinhu uone pekugara pakanaka ukwanise kuchengeta vabereki wako. Zvino kana usina mapepa muno muAmerica kwasiyana nekuSouth Africa kwekuti unokwanisa kutombodzokera, hapana kwaunokwanisa kudzokera.
Sarudzo idzi dzinenge dzakatikoshei nekuti gore rino tiri kuona munhu wekadzi wechitema nayewo ari immigrant ari kukwikwidza kuda kuwana chigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Munozvionawo sei izvi? Nyaya yaSenator Kamala Harris.
Aiwa, ndinofarwa chaizvo nokuti ndichiona Senator Kamala Harris vanondifungisa inini. Vanondifungisa the reason why ndakauya kunoku kuAmerica. kuti ndizive kuti ininiwo ndokwanisa kusenza ndichiita zvinhu zvakanaka uye ndichikwanisa kuenda kuchinzvimbo zvakadai. One of the most common discussions that we have kunoko is my immigrants, the issue yekumabasa, uchiona kuti how do you get into certain positions. Pano wakuita mavice president sanana Kamala Harris. Sengeni ndiri mukadzi ndakuona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position, I can actually get to that set level, which is what we want for to build for our generation, which is the reason why we come here and stay here. So ndinonzwa kufara ndichiona kuti munhu mutema, munhu mukadzi ari kukwanisa kugaro uye achiteerero zvichemo zvinotinetsa isusu sevanhu vatema. You want a community, you know, represent well enough of black people. Kana pane enough representation of wakadzi and vanhu vatema, they can be able to address these issues in a much fairer way.
Avo vanga vari mutsigiri weDemocratic Party Muzvare Tafadzwa Matinenga vachitaura vari parunare mudunhu reVirginia muno muAmerica naMike Hove weStudio 7. Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoti chinotsigira bato reRepublican Party vatamuka Gwanzura.
Vamatema muno muAmerica vanga vasina that representation yanga vachida for my programs mukanyatsotarisa kuti vanhu vatema vakawanda vanosungwa nehigh incarceration rate irimo. President Trump akapinda vakaisa mutemo inobatsira kuti vanhu vatema vari mujeri vakasungirwa zvisiri izvo vakawanisa vachibuda nebill ravakaisa, and also kuti zvikoro zvevanhu vatema, my historically black colleges, I want the funding because each and every year maschools yaenda kugovernment achikumbira mari. But President Trump akapinda akati aiwa hazvifani zvakadaro. So each for the next 15 to 20 years, my historical black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachienda mberi nekudzidzisa vanhu. And also kuti President Trump has been the most pro-life president, vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana, because vamwe vedu madhemocrats vanosupporta abortion at any level.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa, judge Amy Barrett, munoona seizvi?
Judge Amy zvakamirira ndinozvisupport because vanounza voice yevanhu vangasingakwanisi kutaura, because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaiitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maamericans kunze kuti court system yedu you won't be one-sided, inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumirira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota rini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni, nekuti ndozuva rakanzi ndorekuvhota. Saka tinoda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota, then isitozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikona vachikunda, nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai.
Chizvarwa cheZimbabwe chinotsigira bato reRepublican Party vatamuka Gwanzura vachitaura vari parunare kuno kuAmerica naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Danho reIran rekuita chandagwinyira pakuwedzera urongwa hwenuclear, kuparura kwayo zvombo zvinosvika kure, kuramba ichitsigira vanoita zveugandanga pamwe nehurumende yeumhondi yaBashar al-Assad, uye mashoko ekuti iri munhaurirano neshamwari yayo huru China kuti vaumbe mushandira pamwe wemakore 25 zvabvundutsa pasi rose. Asi chimwe chinofanirwa kurangarirwa pazvose zvinyunyuto pamusoro pezvakashata zviri kuitwa nehurumende yeIran, kushupika kuri kuita vanhu vemuIran kuri kukonzerwa nehurumende. Sangano riri kuNew York rinorwira kodzero dzevanhu muIran reCenter for Human Rights in Iran rakazivisa mazuva mashoma apera kuti murwiri wekodzero dzemadzimai nevadzidzi ane mukurumbira muzvare Behari Hedad atongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemwedzi misere. Akapomerwa mhosva yekunyepa yekuungana nekuronga muchivande achikanganisa kugadzikana kwemukati menyika pamwe nekutaura mashoko akaipa pamusoro pehurumende mushure mekupinda mukuratidzira kwaive murunyararo kwakaitwa muTeheran zvichitevera kudonedzwa kwendege yekuUkraine nemauto eIslamic Revolutionary Guard Corps kana kuti IRGC yaive yakatakura vanhuwo zvavo munandira 2020. Vachinyora padande mutande reTwitter muzvare Edat vakaenzanisa kufa kwevanhu zana nemakumanomwe nevatanhatu vakaurayiwa mukudonha kwendege ava nemazana ezvizvarwa zveIran zvakaurayiwa nemauto ehurumende pakatanga kuratidzira kunopikisa hurumende munyika yose muna mbudzi 2019. Muzvare Hedat avo vanga vatopedza kare makore anodarika matanhatu vari muusungwa pamusana pekuratidzira murunyararo vachirwira kodzero dzevanhu havasi voga pakupanichwa nehurumende nenyaya yekuratidzira vachishoropodza kudonetswa kwendege yekuUkraine chiitiko chisati chave nemunhu ati atongwa achinzi ndiye akakonzera. Makumi ezvimwe zvizvarwa zveIran akawanawo mitongo yekugara mujeri uye mune dzimwe nguva kurohwa nembaramatonya mushure mekusimudza mazwi avo vachipikisa danho rakatorwa neIslamic Revolutionary Guard Corps mutsaona iyi. United States haina kukanganwa kushupika kwevanhu vemuIran kusanganisira muzvare Bahari Hedad nevamwe varatidziri avaiedza kuzadzisa kodzero dzavo. United States inoramba ichitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende icharamba ichiisa vakuru vehurumende pazvirango kusanganisira makurukota vatongi vematare vakuru vemapurisa pamwe nevatungamiri vemauto vanodzvinyirira mazwi evanhu uye inoramba ichitsvaga rutsigiro rwakazara kuti hurumende ishayiswe zviwanikwa zviri kuipa mari yekuita zvakaipa kunze nemukati meIran. Sezvakataurwa negurukota rezvekunze kweUnited States vaMike Pompeo zvekuti tinoita kuti zvive pachena kuti pasi rose riri kuona apo hurumende iri kuramba ichiita kuti vanhu vayo vave vanhu vatambura zvakarebesesa hatizongomira takanyarara. United States ichatsigira izwi rezvizvarwa zveIran iro rave nenguva risiri kuteererwa.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6175 ne-7255 kHz pa-shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne-15460 pa-shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa cheLive Talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 AM kana 4930 kHz.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Zvikuru takatarisa nyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika weAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Vatongi vematare edzimhosva nhasi vanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachigunun'una nekupindira kwavanoti kuri kuitwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva Chief Justice Lukumalaba mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Vachuchisi vanoti vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya asapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.
Kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endaveni zethu lamhlanje.
Uvuka abantu abangu 2 or 3 bethi bona kuthiwe ba isolate given i-support bubble yama-volunteers lama-students nxa bevalile kuba ngcono kunzima kakhulu. We just need the support really from all corners.
Lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya ususehla eZimbabwe, inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Abachuchisi kuqala elethesa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso ibail. Sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lweMelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke ngolwesibili mhlaka 3 neviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa inani labantu asebetholakala bele COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selisehla eZimbabwe, inani lababanjwa lomkhuhlane labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Idolobho leli yilo elilabantu abagulayo kathesi abanengi ukwedlula zonke indawo, ubona abalikhulu lamachumi phose amabili 119 lilandelwa yiHarare elabantu abangamachumi phose ayisithupha 58. Ababhubheko Bulawayo kumaviki amabili edluleyo alamalanga ambalwa balichumi. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo balichumi lambili ababanjwe umkhuhlane lo elizweni. Asebefunyenwe bele COVID-19 selokhu yaqhamukayo kuleli sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8,315. Asebebhubhile bonke bangu 242 kuthi asebesilile sebezinkulungwane eziphose zifike kweziyisishiyankalombili 7,804. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo uhlasele abantu abaphose bafike kuzigidi ezimbili 1,736,499 njalo wabulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane 41,791. Emhlabeni jikelele uhlasele izigidi ezingamachumi edlula amane 44,093,002 njalo wabulala abedlula isigidi 1,168,942. ngokutsho kweJohns Hopkins University. Seliqonga njalo kwesabekayo inani labatholakala bele coronavirus emazweni aseEurope ngasikhathi sinye sokuphuma inkuthazo yokuthi amazwe la abuyele kuziqondiso eziqinileyo zokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane ezifana lokuvala imingcele. Kwele Bilitane, inani lasebebulawa lokutholakala bele gciwane leli liqansa suku zonke osokusethusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uphenduke usidlamalanga bemkhuhlane weCOVID-19 kwele Bilitane. Inengi lesizalwane zeZimbabwe sezilala zingalele ngovalo zisesaba ukuthi uzaphinda utshaye ukhwaze ngolaka njengalokhu okwenzakalayo ekuqaliseni kwalunyaka wagcina kuvalwa ilizwe lonke. Unkosana Respect Sgubuthu ohlala edolobheni leLeicester uthi abantu kabaqaphele.
Yakwazi ukuthi ke yabuya lapha yathatha izihlobo zethu ekuseni lantambama bathi sebejika bathi khona thina amablacks itesifa kakhulu. So kathe sisikhathi sokuthi sizinakekele, sizicabangele, singacabangi imali, ngoba imali iyadlula. Awula mpilo umuntu ongayithenga ngemali. Mina nginje ngisebenza ku-front line, but ngidecide ukuhlala ngkhaya. Kwabaningi abaphuma be-positive ngi-corona ngabantwana abancane, ama-20s. Because mina ngikhuluma from experience angafelwa ngumuntu oklozi kimi ngendaba yecorona.
Umnunzana Bernard Nyoni ngumongi esibhedlela sedorobha leManchester njalo ke wagula ngalo mkhuhlane uthi ukubona kanye kubona kabili.
Mina iCovid yaphose yambulala, so ukuthi ngibuyele emsebenzini futhi hayi ngunensi impela, but impilo yami iqakathekile kakhulu, kungcono umsebenzi wakhona uphele. Sengichile lo msebenzi wakhona lo ngisendlini ngisihlaleni. Abasebenzi abafuna ukusebenza kodwa hayi into lokhu kugcwele njalo futhi kubulala abantu, thina abantu abamnyama kuyaquphula.
Umkhuhlane weCOVID-19 ubisela amabhizimisi emuva ubulala ezomnotho. Unkosazana Party Nyathi ule kampani yakhe yezempilakahle encedisa abagula besezindlini kodwa inxaki sokuzisebenza esingasabuyi emsebenzini ngokwesaba umkhuhlane lo.
Test and trace, it's making it worse because uvuka abantu abangu 2 or 3 bethi bona kuthiwe ba isolate. And given i support bubble yama volunteers lama students nxa bevalile kuba ngcono. Kunzima kakhulu. We just need the support really from all corners. Local authorities, we'll get more information sharing. It's very helpful as well to everybody else.
Unkosi sana Privilege Dube wase Brighton uyasebenza uthi indlala yodwa kuye lonyaka ngenxa yalo mkhuhlane.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi icorona isiphendukile. Njengathi thina amabeauty therapist emsisebenzayo kunzima kakhulu kithi, asazi zophila ngani. Siyahamba emasaluni, siyavula emasaluni, hayi amaclienti awekho, so angazi zophila kanjani.
Umnumzana Mthandazo Thebe yingcwethi kwezempilakahle esebenzela edorobheni leChester. Yena-ke uthi i-COVID-19 ayikabi lo muthi wokuyelapha, kumele njalo nje abantu baqine ngokuzivikela.
Kukhanya umkhuhlane weCovid usuqalile njalo ukumemetheka okwesibili ngendlela eyisabekayo. Sesikumele sitshintshe indlela esisebenza ngayo, ikakhulu emahofisini. Asisahambi emahofisini, sokumele sisebenzele ezindlini. Sesike sabona abaningi abasitshiyileyo ngenxa yomkhuhlane lo. Umkhuhlane wakhona ukhanya ungakhontroleki. So wonke nje umuntu uyacelwa nje ukuthi silandele nini ama-regulations ona la imithetho ebekiweyo ukuthi ugeze izandla, sanitize and stay safe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani lwe-Office of National Statistics lubika ukuba sokulabantu ababulewe yi-coronavirus abazinkulungwane ezingamachumi adlula ayisithupha 60,000. Lokhu kwaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka. asebebanjwe beligciwane leli sebelanda isigidi esisodwa England. Ngeviki yephelileyo uhulumende weBritane ufake iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli ezehlukeneyo njalo zitshiyana ngamadolobho esithi ukuvala ilizwe lonke kubulala ezomnotho. Ingcwethu yokwezempilakahle zona zithi izinqumo lezi zokufakwa ngezigaba ngezigaba zisebenzi ngoba abantu bavakatshelana bethelelana umkhuhlane lo. Bathe uhulumende kumele akhangelisise ukuthi umkhuhlane lo ungavinywa njani ukuthi ungamemetheki. Bathe ukumemetheka kwaleli gcikwane kulakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaningi ikakhulu ngesikhathi somqando osuqalile emhlubulweni waseEurope. Ngakho ke zikhuthaza umhloko kahulumende yeBritane umnumzana Boris Johnson ukuthi avale yonke into aqinise iziqondiso zokuvikela kumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele isitudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezekiel Sibanda.
Abachuchisi ekuthonisweni kwecala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso yaba kumsebenzi wokwemba iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya bathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngoba imizamo yokuphuma elizweni legolide elilesisindo esikhulu kangako yebusela bezinga laphezulu. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthi uzakupha isinqumo sebheyili esokuthi uRushwaya akhululwe kumbe hatshi ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Lokhu kumangalisa abaningi akade sebethuswe isinqumo esithethwe ngabajujisi izolo lapho akade sebebonakale bengaphikisi ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. Abachuchisi sekuthonisweni kukaRushwaya ngumnumzana Karutso Ziyaduma encediswa nguCharles Mchemwa. Ekhuluma lentatheli zindaba emthethwandaba kamantshi weHarare, igqwetha likaRushwaya umnumzana Charles Zwete uveze ukuba umantshi uzakupha isinqumo sakhe sokuba uzakwamukela isicelo sokumdolisa imvumo yokuhlawula ibheyili loba hatshi ngolwesihlanu.
Siqale ukungena emthethwandaba lamhla ekuseni uhulumende ositshele ukuba osegugule isicelo asenze izolo mayelana nesicelo sethu esebheyili.
Uqhubeke esithi bathemba ukuba uRushwaya uzaphiwa imvumo yokuba athoniswe esuka ngekhaya.
It indicated that it had withdrawn on the basis of other facts.
Uhulumende usitshele ukuba uguqule lolu daba ngenxa yezizathu azifake phambi kwedale. Siphikisane lakho lokho kodwa umantshi uthi uzasitshela isinqumo sakhe ngolwesihlanu.
UZwete uphikise ukuguqulwa kwesinqumo sayizolo esithi udaba olufanayo ngomnyaka ka-2017 uhulumende wapha omunye umuntu imvumo yokuhlawula ibheyili kungela sizathu sokumupha loba ukuthi ancishelweni. Kodwa umnumzana Ziyaduma utshele idale ukuba uhulumende ugcine ecabanga kabili wabona kufanele ukuba uRushwaya ancitshwe leyo mvumo ngoba kungumlando kahulumende hatshi omunye umuntu ukuba umuntu aphiwe ibheyili loba hatshi. Uqhubeke esithi isizathu sakhe sokuthi ancitshwe leyo mvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya esithi uRushwaya ngomunye wamasela atshontshela ilizwe esithi indlela abefuna ukuphuma legolide ngayo yethusa. Umthethwandaba utshelwe ukuba uRushwaya wathatha imizuzu emine kuphela ukuba akhangelisise ukuba uthweleni ngesikhathi esenkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Izolo isinqumo sabachuchisi esokuba bengaphikisi isicelo sakhe sebheyili sitshiya abaningi sebehambe wangaphansi besithi siveza sobala ukuba usebenza labantu abakhulu kuhulumende. uRushwaya ubotshwe enkundleni yeRobert Mugabe International Airport ngemva kokufunyana elesi sindo samakilogram ayisithupha selitshe eliligugu legolide. Nxa engafunyanwa elecala ulakho ukugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu esejele epika. Kusenjalo umantshi labahluleli bemadala emthethwandaba balobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa besola umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba besithi uphazamisa umsebenzi wabo. Encwadini le abayithumele kumongameli bathi umsebenzi wabo sebenza besevalweni ngoba besesaba ukuxotshwa imsebenzi nguMalaba. Lokhu kuza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithisa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ukuba baphazamisa umsebenzi wemithethwa ndaba. Ekhuluma edale eParliamente, umphathi ntambo ogatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthekala lwazi ngincwadi elotshwe ngabomantshi labahluleli laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abantu asebefika phose isigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lwemelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 neviki ezayo. Inhlolisiso enziwe University of Florida iveza ukuthi banengi kakhulu abatsha abavota kukhetho lolu lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016. Kukhetho lukamongameli kuncintisana umongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, umnumzana Joe Biden owama-Democrats, umnumzana Howie Hawkins okubandla le-Green Party, unkosikazi Joe Jorgensen okubandla le-Libertarian Party, labanye abagoqela umculi uKanye West. Asizweni umnumzana Busani Mbuso Ntini lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika bexoxa lo Gibbs Dube.
Kanye West abekufakwe eLouisiana kodwa uyabona ukuthi ungene vele yena engeniswa ngama-Republican wenza ukuthi ethathe la mavoti akaBiden abantu abamnyama kwi-state yeLouisiana. So i-strategy kwezinto wakhona ngamakhahlela nje afakwayo, abaningi bakhona abafakwanga laphana ukuthi kumbe vele bakwazi ukuba le-chance, bafuna ukuthathela amavoti nje ikakhulu my Democrats, but ukuthathela uBiden amavoti athize. So ngesikhiwa I think singathi kule strategy ekhona eyenzakalayo.
Kodwa siyasebenza yini i-strategy zenaso?
So kusiya ngama-voters ukuthi alolwazi olunganani duwe. Kimi ngokwami hhayi kungeke kwasebenza ngoba nxa ngikhayela i-ballot vele ngihambe ku-ballot ngimazi into engiyamdinga ku-ballot. So but bakhona ingxa abanye kumbe abathanda uKanye West kakhulu abazali bembona bethi kodwa ngibhotele umuntu onjengoKanye West. Kodwa umuntu ovele ukwazi akufunayo empilweni ambone ungamphambanisa lokho.
Ye, Nkosikazi Ndlovu, ngena khonapho mama, utsho ukuthi wena ngokubona kwakho ubona ngani bolaba basebengeni labanye bazakwenzani?
Ngelekele laphezu kwalapho okhulume khona ubaba ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bafunani and bayakwazi ukuthi uKanye West udingani. UKanye West udube ngokuthi yena lingananzela ukuthi wazama ukuthi acampaign ihambe khona. Lapha khale khona eCampaign North Carolina ne South Carolina, ubani upresident ozavotela uKanye West? And okuhle ukuthi abangane bakaKanye West abalaye music yabo bazamile ukuthi bamchaze abantu abamnyama ukuthi yena uyiplant nomuntu othengiwe. Ulande khona phana ukuthi ayencedisa i-Republican Party. Mina mfuna ukuthi ngikhulume enye into futhi ngama-voters e-America okumele sinanzelele kathesi. Kule age endala kulami engangomama wami, ama-voters akhulileyo la ngabantu abadala, yilabana abantu abakhula ukuthi ngikhaya nxa sasiyizaphu siyizaphu kumbe nxa sesasiyizanu siyizanu and bavota ngaleyo ndlela. But sesikhona thina abanye sikuyazama ukuthi umuntu omdala ukuthi ayikhangela iwakhuluyizane, but izane is no longer kwi-Republican. I-Republican is no longer doesn't stand for your i-vote yabo. Ngikunika i-example yokuthi abantu ama-Republicans abaphuma ku-Trump, instance ama-evangelicals, anto sibazi bengabantu abavotela i-Republican Party. And the Republican Party labantu be church relationship yabo ne pro life. I am pro life too, but I'm saying ukuthi nxa ngi pro life, why is your pro life business for somebody ongakazalo? Nxa esekhona emhlabeni esephilile ngumuntu, you are no longer pro life. Uyavumela ukuvalela abantwana emakhejini, uyavumela ukuthi umuntu angabulawa nje ukuba komuntu umuntu uyafa mahlayana. So abantu they are changing.
Lobe kungunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eWashington State exoxa endawonye lomnumzana Busani Mbuso Ntini ohlala eNew York. Bebelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kuFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulifetoku lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana zithi zikhathazekile ngemigoqo elokhe ikhona phezu kokuvalwa kwemingcele ngesikhathi seCOVID-19. Zithi lokhu kulakho ukwenza zehluleke ukuyafika ekhaya ngekhefu leKhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje amazwe afana leSouth Africa kanye leZimbabwe esekethi seziqondiso zokuvalwa kwelizwe emzameni yokuvimba umemetheka kweCOVID-19 ngokuvula imincele eleBotswana lithi abangena elizweni bazaqhubeka bevalelwa bodwa okwamaviki amabili kuma-quarantine centers kuyindlela yokuvimba umemetheka kwaleli gciwane. Abavalelwa endaweni ezitheneyo bebodwa ku-quarantine kumele behlawule ingxenye yendleko yokugcinwa endaweni lezi kukanti uhulumente weBotswana ukhipha enye ingxenye. Umgoqo lo ulakho kwenqabela iningi labeZimbabwe ukuthi bayehlaba ikhefu balesihlobo labangani ekhaya. Umnumzana Sifa Sichuma ohlala eHabron uthi isifiso sokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu leKhisimusi sikhona kodwa kukhona okubakhathazayo.
Ya indaba yamabhoda leyi it's long overdue, so kumele ilungiswe. Abantu abanengi lapha sichiwe izihlobo kunenge okonakeleyo emakhaya okokuthi ukuthi kuphela umnyaka nkosi belapha la ngo-December mbona ngathi vele kungaba into enzima kakhulu.
Ujuma uqhubeke esithi udaba lokuthi abantu bavalelwe endaweni esifanele emahoteleni belinde impumela yokuhlola ukuthi kabala COVID-19 layo iyabaphazamisa kumele ikhandisiswe. Uthi kungaba lokufohlela elizweni ongekho emthethweni uma umthetho ingayekethiswanga.
And then enye into futhi engibonayo ezaba ingozi xa kungasavulwanga amabhodi ayisibo bonke abantu abakuleli lizwe abadlula kuRamakhwebane. Uyabona kulabanye ababuya ngendlela zabo ezinjalo zingahlanga but babuya bafika babuyela futhi and nxa bona kungagcina kungavulwanga abantu sebesebenzisa ama routes abo nalawo bavela bangena ngawo ukuthi number 1 indaba ye testing iyabivele isibypassiwe akusela umuntu uyathestwa engena ephuma or ephuma engena.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi udaba lokuvalelwa amaviki amabili olwe-quarantine lulakho ukudondisa iningi elifisa ukuya ekhaya.
Umbiko wokuvulwa kwamabhoda uthakazelelwa ngabaningi kodwa osekuhlupha kithi thina abahleli kwele Botswana yikuthi nxa usuphendula imithetho elapha ithi kuzamele ungene uhlale ku-quarantine for 14 days uzibhadalela njalo ukuhlala ku-quarantine. Lokhu sekuhlukuluze abaningi lembuzo isisiba khona ukuthi umuntu engahamba kumbe engahambi.
Ele Botswana lona lithi lizaqhubeka likhanyela isimo se-COVID-19 ngaphambilini kwekuyithisa isiqondiso esiphathalene lalo mkhuhlane. Inani labantu asebebanjwe bele coronavirus liya likhuphuka seliphose lifike inkulungwane eziyisithupha i-5923 sekubhubhe abangamashumi amabili lanye i-21. Kuqala ngesonto ele Botswana libika ukuba lizavumela izethekeli ezizwa elizweni ngendizamtshina eqhatshiweyo i-chartered plane bezobuka indawo ezitsheniwe ezikhangayo emzameni yokuvimba ulahlekelwa imali eningi yakwamanye amazwe ungaphazamisa umnotho welizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika. Ingxabangxoza yavikeka kumanyano we-United Nations ngombimbitho lapho eleChina lona elidume ngokungahloniphi impahla yabanikazi kumbe ama-intellectual property rights. Elehluleka khona ukungena esikhundleni sokuba ngumkhokheli wenhlanganiso elondoloza amalungelo abanikazi bempahla etshiyeneyo e-World Intellectual Property Organization. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla kulesehlakalo esibi esisuke senzakala ku-United Nations ngomfumfu. I-General Assembly yavota ivumela amazwe aziwa ngokwephula amalungelo oluntu afana layo iChina, iRussia leCuba ukuthi abe ngamalunga e-Human Rights Council. Lokhu kwachiya abalwela amalungelo oluntu bebambe owangaphansi. Uluwicha Bono owe Human Rights Watch wazwakala esithi amazwe adume ngokwephula amalungelo kamelanga angene ku-Human Rights Council. Uhilenua owenhlanganiso ye-United Nations Watch yena wachaza lokhu njengesehlakalo esibi kundaba zamalungelo kazulu. Kugwalo lwalo olusanda kuphuma ugatsha lwe-US State Department luveze izehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu kweleChina ezigoqela ukuboshwa mahlayana kwabokholo lwesiMuslim eXinjiang. Kwele Russia, i-State Department yathola kulokubulawa lokubotshwa kwabantu mahlayana lokwephulwa kwamalungelo oluntu achiyeneyo. E-Cuba khona okulilizwe lapho amapolisa aphatha kuZulu ngesandla esilukhuni abezomvikela bafunyanwa besethusela njalo betshaya abalwela umbuso okhululekileyo. Abantu abavunyelwa njalo ukubuthana ngokuthanda kwabo. Isibopho se-UN General Assembly number 60/251 esasungula i-Human Rights Council siphoqa amazwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu okwezinga laphezulu. Ukukhethwa kweChina, iRussia leCuba lonyaka kanye leVenezuela nyakenye kuveza ukuthi i-Human Rights Council iyisithunzi nje ayiwenzi umsebenzi eyawubunjelwayo. Umbiko wakhe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthi eleMelika liphume ku-Human Rights Council ngo-2018 ngenxa yokuthi ikhansili le ibandlulula ele-Israeli lokuvumela amazwe ephula amalungelo oluntu ukuthi abe ngamalunga ayo. UPompeo uthe iMelika ingakaphumi kulikhansili yakhuthaza amazwe angamalunga e-United Nations ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa likhansili ngokuphuthuma. Uthe ngokusweleka kwenhlanhla ayilalelwanga leyo nkuthazo. Ukukhethwa kwalawa mazwe lonyaka kugcizelela isinqumo seMelika sokuphuma ku-Human Rights Council ukuze isebenzise ezinye indlela zokulondoloza lokuvikela amalungelo oluntu. Kutsho uPompeo yena ophethe ngokuthi ukuzinikela kwethu kundaba zamalungelo kubekwa sobala lugwalo lwe-United Nations Universal Declaration of Human Rights kanye lezenzo zethu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abatshutshisi kuqala elethiswa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga akhululwe ngemali yesibambiso ngoba icala alethiswayo lilikhulu kakhulu. sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lwemelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni ngo-half past 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.